Chekutanga ndechekuti zvikuratidza kuti Reserve Bank kwenguva yakareba yange yakabata rate yazvitingati pachirungu kumanipulator rate ipa auction system. And rabva rasara kumashure nema rates anotendwa atingati black market. Saka Reserve Bank yakuda kuedza kumhanyisana neblack market kwakukwidza rate kusvika pa 258 anotaura iyi.
Ko izvi zvinorevei?
Sazvakureva ndezvekuti mitengo ichaita chamuramba mhuri kukwira nekuti vange vachiona foreign currency kubva kuauction vaitedzera mutemo vachitengesa nerate yeauction ka vaakufanira kukwidza mitengo yavo by almost 100%. Sazvinoreva kuti vanhu vari kuramba vachishupika nekuti masalari atendera vanhu haana kukwira ne100%. Kana hurumende yaakutungamidza mberi kukwidza rate yayo, zvinova hazvo zvaifanira zvakaitika kudhara, vaifanira kunge vatedza rate yemamarket system. Tingere tinosvika pakuzongokwidza one time zvinosiya vanhu vane mabayo enhamo. Saka titese kuti vashandi vedu vachatambudzika zvakanyanya nekuti mitengo yese ichakwira, ingava transport ichakwira, ingava accommodation ichakwira, chikafu chichakwira, asi mari yavo haitozokwira. Saka tiri kuona vanhu vakawanda vachipinda munjodzi yekufa nenzara vasina chechouviri mari yavanotambira isingakwani.
Asi ka hurumende iri kutiwo mamwe matambudziko aya ari kukonzerwa nehondo iri kuukraine iyo iri kurwiswa nerussia yatingati imported inflation.
Hondo yekurussia homwe ndizvo, asi yakauya zuroka, yakauya musi wa24 February 2022. Mitengo iyi yaingoreche muramba mhuri kubva kumashirako nekuti hurumende iri kufina mari construction sector mawai kusa $450 billion in agriculture combined. Tatarisira kuti vachaita budget best budget vachaputika. Hurumende haina kumanikidzwa nehondo yekurussia kuti vaite manipulate the exchange rate pa auction system ichiignora marules chaivo chaivo maprinciples edutch auction yekuti ngavaite transparency, ngavaise highest bidder kuti apiwe foreign currency ivashandisa weighted average inonge yakabikwa inoita discourage high bidding. Vachitora 4 months vasina kupa vanhu mari yavanonge vaalocatewa foreign currency apo vakasunga RTGS yekambani yachoyo. Hazvina hondo yekurussia izvo. Yekurussia zvakazotouya munhu atamu ICU munhu wacho inova economy.